70 million at one nostro account e drop in the ocean. Haikwanisi kugadzisa dambudziko remari riripo pari zvino. Nyika inoda 500 million pamwedzi. Ndirikuti 500 million ichitarisa kuti pagore tinoimporta 6 billion. Saka kuti tenge zvinhu zvatotenga kunze kwenyika ve 6 billion, zvinoreva pamwedzi tomachida 500 million. Saka kana vaisa 70 million, vaisa kachika muchidiki chemari ndova pamwedzi. And unofanira kuziva kuti kumamwedzi yasara kumashure, yasara kumashure kune makambani mazhinji epetro anogadzira zvigadzirwa zvemafuta, macooking oil, ane matransfers asati abhadharwa, ari atingati backlog pachirongo. Saka iyi haikwanisi kugadzira dambudziko rezvi kumashure. Saka pati atiaida mari yakawanda kuti inge ichienda kunostro account kuti ibatsire kuti vanhu vaone kutenga mari wematerials. Saka haisi kukwati vatsuna warwa vaedzawo zvavaita asi hazvitore kusvika patiri kuda. Ndosaka muri kwavati nanhu asi unoona kuti ine mapuraidi ari kukwira nekuti zvinhu zvaakutoshayika. Zviri kushayika nekuti makambani asikukwanisa kugadzira zvinhu zvakawanda. Makambani anga aiwedzera capacity utilization atodzika nekuti havana chii, havana mari yakakwanisa. Mari yese navamangozhia ishoma shomanana by far. Tinoda times 7 yavaisa iyo, vaisa 1/7, vaisa 7 tiba times 7. Asi mukaona zvinhu zvatotenga pamwedzi on average i 500 million.
Ko zvavari kutiwo vari kuona sekuti mari yavakaparura yemabond notes iri kubatsira zvikuru vemaindustry, vachitiwo vaona kuminda yefodya kuvanhu vachirima fodya yakawanda, uye kugoridhe vanhu vachiunzawo goridhe rakawanda kufidelity.
Vanhu vefodya vakatanga kurima fodya kubva 2000 gondi notosatira apo, ngatisanyeperana. Varimi vefodya gore negore vanounza mari inopfuura 500 million pamwe pacho $700 million inotengeswa kunze kwenyika, iro bhondi notosatira apo. Zvavaita pabhondi noti apo, vangopa munhu agara ane mari kudhara voti takumupa 5%. And bhondi noti yacho blessing yakauya muna October, asi fodya yainganga yatotengeswa muna April. Saka haungatauri kuti hanzi fodya yaita zvakanaka, iyo yakatengeswa muna April kusvika muna August. Wounza bhondi noti muna November wati bhondi noti ndorazounza fodya. Dai vaitaura zvefodya ichitanga kutengeswa muna March kusvika muna August gore rino, taiti dzimwe dzenguva yazowedzera. Ngaiwedzere kubva pa 700 million pita jaira isvika pabillion toti bhondi noti.